Pataenda pamhepo, tange tisati taziva kuti musangano uyu wafamba sei, asi imwe nyaya huru yanga yakatarisirwa kutaurwa nezvayo inyaya yekusagadzikana kwakaita muMozambique kudunhu reCabo Delgado pamwe nenyaya yerunyararo mudunhu rese reSADC. Bato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change rinoti nemamiriro akaita zvinhu munyika, misangano yakaita sewanhasi yaifanira kuitwa pamadandemutande. Mutevedzeri wemutauro webato iri vaGift Ostalos Ziva vaudza Studio 7 kuti mutungamiri wenyika haafaniri kushandisa mari achienda kumisangano inogona kuitwa pamadandemutande.
Mazuva ano kune internet, kune technology advancement yekuti mameetings anogona kuita mabilateral meetings and diplomatic meetings anogona kuitwa kupa via the internet. Kuti tiite save, kuti tiratidze kuti we prioritize nyaya healthcare, we prioritize nyaya masala dzevashandi, we prioritize zvataka.
Vaenderera mberi vachiti matambudziko ari munyika akaita sekudonha kuri kuita upfumi, kuparara kwezvipatara, kuramwa mabasa kwevarayiridzi pamwe nezvimwe kunogona kukonzera kusagadzikana munyika. Vasiziva vati pachinhambo chekuti vamunangagwa vaende kunogadzirisa matambudziko edzimwe nyika, ivo ndivo vanotoda kubatsirwa.
Munangagwa haagoni kuenda kuMozambique kunogadzisa nyaya yekuti kuve nerunyararo reMozambique asati agadzirisa nyaya yenzara munyika muno, asati agadzirisa nyaya yemastandards of living ordinary munyika muno, asati agadzira nyaya yemhirizhonga, nyaya yekupiwa kuri kuitwa upfumi nevanhu vari muzani, nyaya iri kupirwa kwemaelections munyika muno yakonzeresa kusawirirana.
Izvi zvatsigirwa navaSedix Muradzikwa, avo vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira. VaMuradzikwa vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kuti Sahwira agadzirise mirishonga mumusha wemuvakidzani wake, vachiti zvinonakidza kuita chete kana iye akachena.
Sahwira zve haangagoni kunogadzisa musha umwe Sahwira kana mumba make, zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Tinoona izvezvi maticha muZimbabwe hamusi kudzidzwa, maticha ari pastrike, munyika mune nzara, takatarisana nemaelections kuri kuitika mhirizhonga. Zvinofanira kuti vamunangagwa semukuru wenyika vanofanira kuti vatange vagadzirisa zvinhu zvakafanana naizvozvo. Saka baba havangagoni zvekuenda kuno eredza hove vachisiya imba yechibvira.
Asi mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaGiles Musepa, avo vakamboshanda muchiuto, vaudza Studio 7 kuti rwendo rwavamunangagwa kuMozambique rwakakosha zvikuru nekuti vari kurwisa Mozambique vanogona kupinda mune dzimwe nyika muSADC.
Rwendo urwu rwakakosha nepamusana pekuti runyararo muMozambique runotaurawo runyararo muZimbabwe. Munoziva ka kuti hondo iri muMozambique ronzo ravo nderekuti kana tikanga tapedza neMozambique vachaona zvimwe zvinhu zvavanoda kuti tiri manext dos. Saka kana mukanga muri wavakidzani zvatakaita neMozambique tinoda kutiza mvura yembambara ichiri kure.
VaMusepa vatiwo zvakaitwa neAfrican Union zvekupinza Zimbabwe mukanzuro yavo inoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu yeSecurity Council, vachiti vanovimba kuti izvi zvichabatsira mauto enyika kuti asambunyikidze vanhu sezvaari kuita pari zvino. Hatina kukwanisa kubata mutauro weZANU-PF vaChris Mutsvangwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vakaudza vatori venhau nemusi wechitatu kuti kudomwa kweZimbabwe kuve nhengo yeAfrican Union Security Council kunoratidza kuti Africa ine chivimbo chekuti Zimbabwe inogona basa rekuchengetedza runyararo.
And the fact that Zimbabwe is going back speaks volumes about the trust and confidence which Africa is placing on the Second Republic.
Izvi zvatsinirwa nemurayiridzi weGreat Zimbabwe University vaJoe Mukusha, avo vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa pachavo munhu ane unyanzvi munyaya dzekuchengetedza runyararo kubva kare, vachiti ndosaka vanyusi vavakoka kuti vazopangwa mazano.
Saka vanongokopa nezvese nokuti pavari pakazarawo unyanzvi hwakasiyana-siyana, hungava hwechiuto, hungava hwekugarisana zvakanaka. Saka ndozvavanokoka vachiona kuti idura rinobatsira kupa chiedza, kuti rima rinotamba ikoko radhiabhurusi ribveko rokuti vanhu vanongotemana misoro vachikwazvovana kana kutemana namatero, hari izvo zvatakaramira muno muAfrica.
Nyika dzemuSADC kusanganisira Zimbabwe dzakatumira mauto kuMozambique kuti andobatsira nyika iyi kurwisa vanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.